Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaya Masono Munangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya, uyewo vavimbisa kuti vachashanda nevanhu vose zvisinei kuti ndeve mapato api. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya, uyewo vavimbisa kuti vachashanda nevanhu vese zvisinei kuti ndeve bato ripi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo ekutanga semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vavimbisawo kuti basa ravo guru nderekugadzirisa upfumi, kupedza uori, uyewo vativo vashandi vehurumende vanofanira kushanda nesimba kuti nyika ifambire mberi. Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvapinda muNational Sports Stadium, vaMnangagwa vatenda vaRobert Mugabe avo vakasiya basa svondo rino, vachiti vakaita basa guru rekusunungura nyika, uye vati kunyange hazvo paine zvavakatadza nekuda kana kusaziva vanofanira kuregererwa kuti nyika ifambire mberi. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichashanda nevanhu vese zvisinei kuti ndeve mapato kana masangano api. VaMnangagwa vati Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika, uye vati sarudzo idzi dzinofanira kuitwa murunyararo, achiti chakakosha kushanda pamwe nekubatana pane kurwira zvigaro.
I commit to you today that
ndinokuvimbisa imese nhasi kuti sarudzo idzi dzichaitwa pazuva ratarwa pamutemo.
VaMnangagwa vati basa guru ravo kumutsiridza upfumi nekukwezva vemabhizimisi ekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Vati hurumende ichagadzira mitemo nenzira dzekuti vekunze vapinde munyika pasina matambudziko. Vati kana upfumi ukaita zvakanaka, vanhu vanowana mabasa nekugara zvakanaka. Vatiwo dambudziko remari rinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Liquidity challenges which have bedeviled the economy must be tackled.
Tambudziko rekushaikwa kwemari rinofanira kugadziriswa nekutsvaga nzira dzekuripedza nekukasika.
VaMnangagwa vadzivisawo kuti hurumende yavo haisi kuzodzokera kumashure panyaya yeminda yakatorwa, asi vati vacharipa vese vakatorwa minda, uye vachatsigira komishen inoona nezveminda yeland commission kuti igadzirise matambudziko ezveivhu nemashandisirwo aro.
To that end, my government will capacitate the land commission.
Nekuda kwaizvozvo hurumende yangu ichapa mari kuland commission kuti igadzise zvese zvinonetsa panyaya dzeminda.
VaMnangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kushanda nenyika dzese pasi rino kusanganisira idzo dzainge dzakaitemera zvirango zvehupfumi. Vati Zimbabwe ichabhadhara zvikwereti zvayo pamwe nekuita zvese zvinodiwa kuti igadzirise ukama hwayo nenyika idzi.
As we build a new democratic Zimbabwe,
sezvo tava kuumba hurumende itsva, tinoti kune ava ngevakati temera zvirango zvehupfumi nezvematongero enyika, tipeiwo mukana wekutanga patsva zvekare.
Vamunanga kwavati onyaya yeuori yakanganisa upfumi kwenyika uye vayambira kuti vese vanoita uori vacharangwa zvisinei kuti vari muhurumende here kana kuti kwete. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vehurumende vaite basa nemazvo nekusiyana neuori vachiti nyaya yeuori yange yakanganisa chimiro chehurumende.
We have an economy to recover, a people to save.
Tinofanira kumutsiridza upfumi pamwe nekubatsira vanhu, saka mushandi wese anofanira kuita basa sezvinotarisirwa.
Vatungamiri venyika dzeMozambique, Zambia neBotswana uye vakambotungamira Zambia vaKenneth Kaunda, varupia Banda pamwe navaSam Nyoma navapohamba vekuNamibia ndevamwe vaona vamunangagwa vachigadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda vanoti vafarira zvikuru mashoko ataurwa navamunangagwa zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwewo vafadzwa nekutaura kwemutungamiriri mutsva wenyika ndimambo Musarurwa. Ishe Musarurwa vachishanyanya vafadzwa kusvipira kwavamunangagwa kurwisa uori, kubatana nedzimwe nyika pamwe nekukumbira kunyika dzekunze dzakatemera Zimbabwe zvirango zvoupfumi kuti vatange kuvaka ukama patsva.
Chatanyanya kuparira vabata nyaya dzose zvikuru senyaya yecorruption. Vakataura kuti ngazvichimira kubvira nhasi ngazvipere. Vataura zvakare nyaya yekuti nyika dzese dzimwe dzatava tichinetsana nadzo zvakafanana neBritain neAmerica vamunoziva kuti ndo vatakarwisana navo, asi kuti vamiriri venyika vapurisa pachena kuti ngavauye tigare pasi titaurirane sevanhu vamwe chete vakatsikwa naMwari. Vative tine hurukuro dzinoenda mberi kuti nyika yedu ifambe. Vakakumbira zvakare kuti nyaya yemasanctions atakachakachenerwa dai zvaibvira kuti abviswa nekukasika.
Vari muMGCT variwo zvakare senator weMidlands amai Lilian Timvias vapembedza kutaura kwavamunangagwa.
Ini ndaona kunge speech yavo yanga yakanaka, especially nyaya yekuti tichaita maelections ari free and fair next year. So I hope zvavataura ndo zvavachadini ndo zvavachaita.
Mumwe mugari womubelvedere muzvare Last Takwana ati nyaya yataurwa navamunangagwa yekuwanisa vechidiki mabasa saiye yakamukoshera zvikuru.
Speech yavamunangagwa inini yandinakidza zvekuti munhu wese anofanira kunge achiwana mabasa. Of course muno muZimbabwe vakawanda vachona hatina zvekuita, chikoro takaenda, vana vari kungodzengerera mumasikiti, vabereki vari kushayiwa mari dzekuendesa vana kuchikoro. Saka tikuona kuti our president ka vachatisimudzira nekutipa zvekuita.
Kunyange hazvo vazhinji varumbidza mashoko avamunangagwa vanomirira Harare Central mudare reparamende vamurisi Zvizai vati mashoko avamunangagwa haana kuvafadza. Vazvizai vati vanga vaine tariro yekuti vamunangagwa vachataura zvekushandira mitemo ine chekuita nesarudzo munyika.
Speech yataurwa haina kutaura nyaya yekuti nyika ichafamba sei. Haina kutaura nyaya dzemaelectoral reforms chinova chinhu chakakosha muno muZimbabwe. Gakava ratinaro nenhamo yatinayo pano neurombo zvinobva kunyaya yekuti sarudzo dzedu dzanga dzisingaitwi pachena.
Ishe Fortune charumbira varumbidzo kutambidzona kwemasimba murunyararo pakati pavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vacharumbira vakurudzira kuregererana vakatiwo vanhu vagarisane murunyararo. Mufundisi wechechi yeRoman Catholic uye zvakare vari mumwe wavaive vayananisi pakubva kwavamugabe pachigaro baba Fidelis Mukonori vati vatungamiriri vese vane nguva yavo. Vamukonori vati chinangwa chemwana wese weZimbabwe chinofanirwa kuva chekusiya nhaka yakanaka kune vachauya.
Basa remuZimbabwe rakakura. Vatungamiri tinouya tovoita basa, vamwe vachienda vachiuya. Ibasa rinotumwa naMwari, saka ibasa rinoitwa. Pane nguva yarinoti munhu anoda kuzorora, vanouya vanouya vachitungamira vachitora pasirwa vachiendera mberi. Zvakakosha mune Zimbabwe ndezvokuti tine Zimbabwe imwe chete,
nyika imwe chete uye tinorarama upenyu humwe chete. Tinoda kusiyira nhaka yakanaka kune vachauya mangwana.
Kunyange hazvo veruzhinji vafarira mashoko avamunangagwa, vachichasara kuona kuti mashoko aya achazadzikiswa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadikwa.
Mutungamiri wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukari vanoti vanotambira nemufaro vimbiso yaitwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa yekuti vatashanda mukuona kuti mabhizimusi matsva avhurwa munyika. VaMufukari vanoti vanotarisira kuti izvi zviitike hurumende yavaMnangagwa inofanirwa kutanga zvakare kudyidzana nedzimwe nyika dzakanga dzagora ukama munguva yeutongi vavaMugabe. Mumashoko avo ekutambira kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika, vaMunangagwa vavimbisawo kuti vacharwisa uori, asi vaMufukari vanoti vachamirira kuona kuti vaMunangagwa vanobudirira here, sezvo uori huri hwechinhu chikuru chadzosera nyika kumashure. Ngatinzwei huri kuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
SemaEmployers tatakatarisana neekonomi yakamira, saka zvaitika izvi zvinotipa hope yokuti kuda pamwe chaisa kudyidzana nedzimwe nyika zvinhu zvikatifambirawo zvakanaka. Tinonyanya kuva nemufaro mukuru kunzwa the newly sworn in president vashaura ivo kuti priority yavo is on job, because takaona for the past 5 years wongu we might have created 3 million informal jobs, asi haasi majobs ari kuita kuti vanhu vakwanise kurarama, and zvinhu zvedu zvinenge zviri kutodzokera nerivhesi. Saka we are hoping that the jobs the president is talking about are formal sector jobs, ari iwo ane decent work sokudescribe painoitwa neILO.
Totarisawo nyaya yeuori ndo imwe nyaya hombe yanga ichidzosa nyaya dzeupfumi mumashure. Tanzwa vaMunangagwa vachivimbisa kurwisana neuori, munoti iwe imi?
Tinozvifarira chaizvo, nokuti munhu wese ari kuona kuti pati yeproblem yedu iri kuitika pakuti ipo mari dziri muvanhu hadzisi mumabanks. Ndosaka kana wakuzoenda kubhengi uchiti unokwereta mari utangisoka business kana kuti kudini, hapana chinowanikwa ipapo. Asi vamuinzi vane mamiriyoni nemamiriyoni avakapigira mudzimba. Saka izvozvo tinozvifarira chaizvo.
Pane mitemo here yamunotarisirawo kuti dai yavandudzwa?
Hongu, chinhu chikuru chatinotarisira kuti chiitike ndechekuti Zimbabwe itariswewo sedzimwe nyika kana vanhu vakutarisira kuti vanganotangisa mabhizinesi avo kupi.
Vanga vari mukuru wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Gweta ravaChombo muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza Studio 7 kuti vaChombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. VaMaduku vatiwo mudzimai wavaChombo akarohwa nemauto uye imba yavo ikapwanywa. Ngatinzwei huri kuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 namuzvinafundo Maduku.
Vakarohwa pavangaisungwa nemadzidzi, zvakaipisisa. I think zvakatongoipisisa, kutongorova munhu hazvina basa kuti wakuwadza musoro wake wadonha ropa here kana chati. Vakarohwa pane mavanga mapresi akawanda muviri wavo, nekuita zvokumhanyiswa, zvekuita zvekuti vainzi havana chavaitomboziva yavambombotaurirwa, chete yavanga vasingatauri vari zviya zvokuvharwa mazuva, waingogara wakadaro.
Vari kuziva kuti vanga vari kupi here kwavanga vakachengetedzerwa?
Havasi kutomboziva, Because wakangu batuwa pambapa wei papo usiku yohohu waka mainsani uli moja zemafu jatanga kusiri kuna umira pangete kwa sasika dupuwene kwa imba yago kisinike mroti waka waito waka kuenda kune kune paininge yaka wanji suwa moja ya masoja usiku yohohu waka waito manya umbi uli msoja zemkwa zetuwe mainsani masoja yohohu usiku wano pizu wa moja mna mea woto faru kwa mani so yungo famba saka wato yati yae famba isindira mchao nerele hese awasombo zi Ini bawahnya gara pak itu ramu sot pangapan wangwan. Kalau rasa ada musim depan, depasi, panen wangwan. Panen, panen. Kalau orang kawan gara no, iya orang kawan gaya so, gaya so zinu so tu para mas. Kalau itu bus, itu jasa kawan dah. Kalau itu zuan itu orang kawan itu jasa kata.
Saka Paris no vari kupi.
Ah Paris no vari kupi. Pacara se, ame adwasi vari musumba. Saka kumbira kuti vayende se kuti pacara. Kuti langka wakil kuara. Saka sanimkano ya kutikana mkunga hachi, zwara, unuoti, ayende, mapulisi wa nduwa na mkengete ayende mkipatia. Saka tingati warimu, ispandala che parwenye atuwa. Doma waka kumba warimu. Sejo, kwenye ku police station. Police station ya wei road.
Munota salt wani nda kumatare lini?
Mbari kwenye umatare nambana, ata vutendra ni mapulisi wa nira kuru wetu, maloya ya urme nde.
Ii mwosha zipi za wari kupomeru wapu?
Mwosha zipi. Daruk pomer gawai muka dekar kare tinggal tu je je, jono pura makore gumi. Ini macam tu, tinggal dua ribu tujuh se. Dia ino cara orang tua panggaya gome, mana 2005. Panon bawa nilai pemandon, ekspositif tinggal tu nere, sukurimi sah kana kurima. Bagai baru pun saya, awak nak tinggal sukurima, anda kata tinggal muka. Asyik baru kita jagaturi mana ni kaya, kita sering korelo. Doa ibu tim bosnya ibu tangga ini kita sering dia like angkanya kita, kita baru minister we local government.
Gwetar rukumira wa chombo Professor Love Mwamaduko, baru baru nari muarare na Blessing Zulu Studio 7. Makaterera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi varumbidza mauto enyika yavo. Vakavatenda nebasa ravari kuita panguva imwe chete vachicherechedzawo zvavanoona sezvavakaita semutungamiri wenyika zvakabudirira. Vakuru vechuto muIraq vanoti mauto ehurumende apinda muhondo yekubvisa chikwata chevapanduki veIslamic State chekugumisira kubva munzvimbo dziri kumuganhu neSyria. Vamwe vanhu muBulawayo vari kutambira nemufaro mashoko emutungamiri mutsva wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi vamwewo vachiti pane zvavasina kunzwa zvavanga vachida kuti vaMnangagwa vataure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaMoses Kumbweya vati semaonero avo mashoko avaMnangagwa anoratidza kuti munhu ari kuda kuvaka nyika patsva nekuyananisa vanhu pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika. Vakumbweya vati vafara zvikuru kunzwa vaMnangagwa vachirumbidza vaMugabe pamwe nekukurudzira vanhu munyika kuti varegererane pane kutadzirana kwose kwakaitika munyika.
Zvakakosha panyaya yepeace yekuregererana plus the acknowledgement yekuti Robert Mugabe has been the president, has led us for quite a long time. I think it's critical pakuenda kwedu mberi senyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipo Moyo vati kunyange hazvo mashoko avaMnangagwa ange ari mashoko ekuvaka, havana kunyatsobuda pachena panyaya dzekutyorwa kwekodzero, kusanganisira kushungurudzwa kana kusungwa zvisiri pamutemo kwevanhu, vachitiwo havana kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Sachigaro weTransparency International Zimbabwe vaLofty Dube vati semaonero avo hazvaigona kuti vaMnangagwa vabve vataura zvakadzama pamusoro penyaya yegukura hundi. Vati vafara kunzwa vaMnangagwa vachitaura zvakasimba pamusoro penyaya yehuori.
MaZimbabwe atambura nenyaya yecorruption ende tine shuwa kuti President Mnangagwa akaita commitment kuti arwisane ne corruption iyi. It might be a very positive step kuma Zimbabweans, because ndiyo nyaya inonetsa munyika yedu, nyaya ye corruption. Ndaifunga kuti achataura nenyaya yema human rights kuti vanhu vazive kuti chichakaitika kuna Itai Dzamara, kana kusina munhu anoziva. The president is someone who's coming in. Respecta kuti achataura nekuti aiwa chaita commission kuti vanhu vanotarisise, kana kuti a special investigation kuti chii chakaitika kuna Dzamara. But nemaonero angu abata zvinhu zvakawanda, like kuti Zimbabwe itange ma new relations nemamwe ma countries around the world. It's something chinoita promise in the country.
VaPatrick Mahachi vati kunyange hazvo zviri pachena kuti nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa, zvakakosha kuti vanhu munyika vadzidze kuregererana sezvakurudzirwa navamunangagwa.
Zvokuramba tichiteerwa kumashure hazvina zvazvinogona kugadzirisa. Saka izvozvo tinoti vanhu ngavanzwisise kumbe vave nokuzwisisa ukuti loko haisiko esi kudhingayo sive vantu vanye. Tiri maChristians akuenda kuchechi, asi toramba tichitaura maprevious grievances. Anofanwa kuti tinofanwa kukangamwira umwe sezvo Jesu isu akatikangamwira. Isu tofanwa kuti tikangamwira nekutaura kuti nyika yedu ive neway forward.
Mumwe wamugari muzvare Susan Tsuro varumbidzawo zvatarwa navamunangagwa pamusoro penyaya yehuri. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Shaibo ati afara kunzwa vamunangagwa vachibuda pachena kuti upfumi hwenyika hunoda kugadziriswa nekukasika kuti vanhu vagokwanisa kuwana mabasa.
Haungaite munhu usina shamwari. Chatiri kunakidza pana president ndechekuti vati ivo vanhu vangatisira masanctions avo ngavati reconsider. Valite masanctions avo tione kufambirira mberi, tishande nevamwe. Uri wega haungazvikwanisa. Majob creation ataurwa. Zvinorwadza kuti tirikuendesa vana kuchikoro, the next thing vana vari kugara mudzimba pasina zvavari kuita.
Panyaya yesarudzo inove imwe yenyaya dzange dzakatarisirwa nevanhu, vamunangagwa vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichaenderera mberi, asi vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvematongerwo enyika pasina kutukana kana kurwisana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vemumasvingo vapembera kugadzwa kwemutungamiri wenyika wechipiri vaEmmerson Mnangagwa nhasi, vachiti vari kufarira kuti kwauya pfungwa itsva dzinogona kuchinja mararamiro evanhu anga ashata. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Kunyange dhorobha remasvingo ranga rakati zi, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose, vamwe vashandi vatora mukana uyu kusiya zvanga vachiita kuenda kunzvimbo dzine zvivhitivhiti uko kwavange vachiona vamunangagwa vachigadzwa. Vaperi Magarita vange vachiona chiitiko ichi pachivhitivhiti chepahotera yeChevron, vanoti vanofara zvikuru uye vanotarisira shanduko munyika.
Vanhu vekumasvingo tinofara zvikuru, bhozi masvingo yanga yonyanya kutarisirwa pasi ichingonzinowo makarwe makarwe. Hungu taingova makarwe takamirira garwe, takamirira vanhu vanotidi vatozva vanhu vanogona kutimiririra. Now that vapinda panyanga semapindira vaitayo, tiri kutarisira kuti zvizhinji zvigochinja. Isi toita zvamabasa zvedu zvamaoko, tiri kutarisira kuti zvinge zvinosimudzirwawo kubva kumabhodha uko zvinhu zvichipindawo tichikwanisa kuendesa vana vedu kuchikoro, zvinhu zvakachipa zvidzike pasi zvatiaza nemabasa vafanira vadiki vaende kumabasa.
VaMasondo kanga vanoti vanoshuvira kuti Mwari achatungamirira vamunangagwa sezvo vanhu vazhinji vafarira kugadzwa kwavo.
Tinongotenda nokugadzwa kwake, tichitenda kuti Mwari achamutungamirira kuti zvinhu zvose zvanga zvichinetsa muno muZimbabwe ave mugadzirisi sezvo ari Mozisi wedu. Tinongotenda kuti ngaayambuke navana, ende vana vasvike kunzvimbo yavakavimbisiwa naMwari wavo kuti vachasvika. Tisaguma panzira, tidzinge ruvengo pakati pedu, ngatidzinge factionalism muno muprovinsi. Tingotenda kuti mutungamiri wedu ndiye watapiwa naMwari, tisingafungi zvimwe zvinhu. Kana panenge oremegwa, timusumudze tiende naiso takugwa kwakati waareka.
Vanhu vazhinji vanoti kunyange hazvo mutungamiriri mutsva akashanda kwenguva yakareba navaRobert Mugabe, vanopomerwa mhosva yekuondonga nyika, vanoti vamunangagwa vachapa mukana wepfungwa itsva kuti dzivake nyika. Vakanganisai Masere vanoshanda paChevron vati vanhu vakawanda vauya pahotera kuzopemberera kugadzwa kwavamunangagwa vachimwa nekudya.
Kufarira nezvaitika zvigozi, vanhu vari kumwa vari kufara, zvikafu zvese zvakutopera, vanhu vachifara nezvaita kugadzwa kwaita president wedu munyika.
vamwe vataura neStudio 7 vanoti kunyange vari kufarira kugadzwa kwaMnangagwa vari kufara vakavhura ziso rimwe nekuti havanyatsovimbi kuti vanochinja maitiro emabasa ezanupf muhurumende sezvo vaiva mumwe wavamugabe akauraya nyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mashoko anotevera anorakidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokudyidzikana kwayo neTunisia. America neTunisia dzine usahwira hwakasimba hunobva mumaonero nezvido zvakafanana. Usahwira uhu hwave nemakore mazana maviri apo Tunisia yakave imwe yenyika yakatambira America senyika izere. Muna 1956 Tunisia yakaona kuzvitonga kuzere, America ikavevo imwe yenyika huru dzekutanga kutambira Tunisia senyika yakazvinunguka uye ine kuzvitonga kuzere. Pakave nokuchinjana kwevamiririri venyika idzi. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuAmerica vaJohn Sullivan vanoti kubva ipapo usahwira hwakasimbaradzwa. VaSullivan vanoti America inofara nevanhu veTunisia avo vakaratidza kutsunga kukuru muna 2011 pavakarwira kutonga kwejekerere, rusununguko nekukudza kodzero dzevanhu munyika yavo. America inofara nekubatsira Tunisia kusimbisa nzira dzekuzvidzivirira, kukurudzira kutonga kwejekerere nokusimudzira upfumi hwenyika. Mugore ra 2017 America yakawedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana mari yainopa Tunisia yebudiriro uye yemauto kuisvitsa pamamiriyoni mazana maviri nemashanu yamadhora. VaSullivan vanoti hurukuro negurukota reTunisia dzinobata kupindudza mabatiro eupfumi hwenyika nokumisa huori muTunisia. Vakati kurwisa kuchangoitwa muTunisia nemuNew York chiratidzo chekuti nyika mbiri idzi dzishande dzese. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, sangano renhabvu rePremier Soccer League riri kutemwa nemusoro kuti roendesa mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kunhandare ipi pakati peRufaro Stadium muHarare kana kuAscott Stadium kuGweru, uko zvikwata zviviri zviri kurwira mukombe mukuru uyu zviri kutamba. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Makundano aya ari kupera mangwana, asi zviri pachena kuti mukombe ungangotorwa neFC Platinum iyo iri kutamba nechapungu kuAscott Stadium kana Dynamos iyo iri kusangana neChicken Inn muRufaro Stadium, sezvo zvikwata izvi zvakangosiyana nemapointi maviri. Kugona kunenge kudada iri pamberi peDimbare nemapointi maviri, zvekuti iri kungoda kurova chapungu kana nechibodzwa chimwe chete chete kuti itore mukombe mukuru uyu. Asi munhabvu munoitika zvakawanda zvakasiyana siyana, zvekuti kukundwa kuFC Platinum kana kuita mangange nechapungu muAscott Stadium mangwana kukasangana nekukunda kweDynamos mangwana zvekare mukombe uyu unotorwa neDimbare. Mutsigiri weDynamos vaLamit Jacobu vanoti vane chivimbo chakasimba chekuti chapungu ichakanganisa FC Platinum ivo vorova maGamecocks. Mitambo yeDynamos neChicken Inn pamwe chete newe FC Platinum nechapungu yave kutanga na2 dzemasikati kwete na3 sezvaimbove zvadziviswa. Makore maviri apfuura kugona kunenge kudada yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi mamiriro akaita zvinhu iko zvino ari kuratidza kuti izvi zvingangosanduka votorawo mukombe uyu nekumirira nyika muCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kugadzwa kwavaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya, uyewo vavimbisa kuti vachashanda nevanhu vose zvisinei kuti ndevebato ripi. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Mutsanga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 24 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
I, Emmerson Dambudzwa Mnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful.
Inkulungwane zabantu ezedlula amathumi ayisithupha zivuthana enkundleni National Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha umnumzana Emmerson Dambudzwa Mnangagwa.
Hayi Chris, let me just say, nxa ebengabuyela, it will be a great betrayal.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule egcotshwa amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabaningi. Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo usiwa esibhedlela ngomva kokuhlukuluzwa ngamasotsha amthumba emzini wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane zabantu ezedlula amathumi ayisithupha zivuthana enkundleni National Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Bekule nkokheli yamabandla aphikisayo okubalisa umnumzana Morgan Tsvangirai we-MDCT, unkosikazi Joyce Mujuru we-National People's Party, uProfessor Weshman Ncube welinye lamacele e-MDC kanye lowake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende umnumzana Arthur Mutambara. Kodwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubegcwele injabulo uZulu besenkundleni ye-National Sports Stadium eHarare, kakhulukazi ngesikhathi umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa engena enkundleni le. Umnangagwa uthatha intambo zombuso ngemva kokuba abezombutho behluthunele umbuso obengumongameli umnumzana Robert Mugabe oleminyaka engamathumi asitshiyagalolunye lantathu 93, njalo ebuse leli lizwe okweminyaka engamathumi amathathu lasikhombisa 37 selokhu ilizwe lathola uzibuse. UChief Justice Luke Malaba nguye ogcobe uMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe. Kumazwi akhe esemukela isikhundla sokuba ngumongameli, umnumzana Mnangagwa uthembise ukusebenzela uZulu ukuqhuba inhlelo ezehlukeneyo lokuthuthukisa umnotho welizwe.
Here at home, we must however appreciate the fact that over the years our domestic politics has become poisonous and rancorous and polarizing. My goal is to persuade and preside over a polity and run an administration that recognizes the strength in our diversity as a people, hoping that this position, a well-meant stance, will be reciprocated and radiated to cover all our groups, organizations and communities. We dare not squander the moment.
Umnangagwa uthi ukhetho luzokwenziwa ngesikhathi okumele lwenziwe ngaso, wakhuthaza uZulu ukuba kuzamele emukelane lanxa esehlukana ngombono. Uveze njalo ukuba uzimisele ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe wakhalaza kulabo ababekela ilizwe izijeziso ukuba bazisuse kanye lokuba uhulumende weZimbabwe ecele isikhathi ukuhlawula imali zezikwelede kunhlanganiso ezehlukeneyo. Abakhulumisane lalomsakazo ubalisa unkosikazi Anna Shumba wase St Mary's ezalwa eMberengwa batshengise ukuyithakazelela le nkulumo.
Ubaba, ubaba wethu, osikhululekileyo, siyabonga. Uzalamhla, siyabonga kwiZimbabwe entsha. Siyaphumelela, siyahlala kuhle, siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasenzile. Usikhulu ubaba, inkosi wamakhosi, ubaba uMnangagwa, siyabonga.
USenator Lillian Tyiviers omela isigaba seMidlands kodwa ehlala eShabane uphe umbono wakhe ngenkulumo eyethulwe ngumongameli Mnangagwa.
Hayi, ngimzwile sibili ukuthi kwakuthe khona sizahamba ema-elections next year and kuthiwa kwakona ama-elections angikhona azaba free and fair. Ngicabanga ukuthi singayenza njalo ama-elections angaba free and fair. Hayi, kuyabe kukuhle sibili.
Unkosikazi Tyiviers uveze njalo ukuba ulethemba lokuba uMnangagwa uzokufeza lokho akuthembise uZulu.
Hayi, khona possible ngakompensate ama-farmers yabe enze right. Kodwa ngibone ngani uchiye yini into eqakathekileyo eye-indigenization policy. Because ama-investors amaningi uyakwazi nxa ufaka imali yakho then omunye umuntu nje engakontributanga sesikwa bona mina ngifuna 51%. Iyahlupha indaba le. So ade ngicabanga ukuthi engxe uzayikhuluma indaba le kodwa akasayikhulumanga ende kayebambanga kuhle.
Kuthi osakhulayo uChamunoda George Murakura yena uthi uyayithakazelela inkulumo kamongameli Mnangagwa.
Angiyabona njengeponke okhulumayo kuhle sibili sizakhangela sibone kuzahamba njani.
Bezikhona lezi nduna okubalisa unduna Ntantanana Zephania Zigola othi imjabulise kakhulu inkulumo kamongameli Mnangagwa.
Mina ngiyamemukela ngamandla onke. Ngicela ukungathi angayibamba iZimbabwe njengokuthembisa kwakhe. Thina izinduna singemuva kwakhe kanye lamashebhuku labalisa.
Umkhosi walamhla ungenwe izinkokheli zakwamanye amazwe okubalisa omongameli wakwele Zambia umnumzana Edgar Lungu, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lo behlezi echothoza obe ngumongameli Mugabe uLieutenant General Ian Khama wakwele Botswana. Kuthi abake baba ngomongameli abaze kulumkhosi babalisa umnumzana Kenneth Kaunda weZambia, umnumzana Sam Nyoma lo Ifikepunye Pohamba abe Namibia. Abahlabeleli ababalisa uJah Preza, umfundisi Charles Charamba lonkosikazi wakhe kanye lo Alec Macheso bebelibazi uZulu obese National Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokhu sikudaba lunye. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokugcotshwa kwakhe asemukele ngembono etshiyeneyo ngabacubungula ezombusazwe labanhlanganiso ezizimeleyo. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje iZimbabwe ingene kuhlandla elehlukileyo selokhu ilizwe lathola uzibuse kulandela ukugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli ngemva kweminyaka edlula amachumi amathathu lasikhombisa kubusa umnumzana Mugabe. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Thamani Ncube ohlala ePlantru komadlambuzi uthi ulimi lukaMnangagwa alukaguquki lokhe lungolwezanu PF.
Ukhuluma lona kanye ulimi lwezanu PF esilujwayeleyo olungatshengisiyo ukuthi khona uzimisele ukusebenzelana labanye abantu abeZimbabwe singasabala abangaphandle kwamanye amazwe.
Evumelana lo Ncube olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efi Ncube uthe inkulumo yakhe ithinte okwehlukeneyo njalo kathethisanga muntu. Ethi uhulumende odlule wehlulekile kukanti laye ube phakathi.
President omusha Emmerson Mnangagwa enkulumeni yakhe esikubonileyo ukuthi kakufananga lokho esesikujwayele kwa President okade ngumongameli President Mgabe okuhlambalaza amazwe omhlaba thethisa abantu bonke ufake wonke umuntu amacala ngalokho ke kube yinto eyisiqiniseko ukuthi ayika kufanele lokho yana mhlambe
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Jenny Williams uthi inkulumo kamongameli Mnangagwa ibivocene kumele azi ukuthi ungumongameli welizwe hathi owebandla lezanu PF
Phongo dopa dopa kodwa ngani ibingacaci kuhle ukhuluma lati amaZimbabweans kumele ukhuluma ngezanu kumele ukhuluma ngefaction yakhe uMnangagwa kumele aphume igceke uyipresident elizwe kumele president ezanu
ilunga ledalela eParliamente unkosikazi Priscilla Mushonga uthi ngempela umongameli ukhulumile kodwa sebelinde ukuba agcwalise inkulumo yakhe
sizabe sikukhangele kathi sikuthi nxa ekhulumile lokhu imithetho izatshintsha mna sesimelele ukuthi sizwe ukuthi amazwi awakhulumileyo ahambelana yini le mthetho ozabe ufakwa kumbi imthetho ezabe imele itshintshwe ukwenzela ukuthi amazwi akhe ahambelane lalokho esiyabe sihlezi sikubona khonakhona apha elizweni
ontanga bajabulele isithembiso sokuthuthukiswa kwezomnotho ukuthi abadala benkabazwe lasemandebeleni badanele ukuba wengule esefika kudaba lombhuqazwe wegugurahundi ngimele istudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu
Silokho sikudaba lunye iningi labantu besigabeni seMathebeleland South lithi lilethemba ngekusasa eZimbabwe kulandela umbiko owethulwe ngumongameli omutsha umnumzana umongameli Mnangagwa kodwa abanye bathi balokudana ngokungaphathwa kodaba lombhoqazwe wegugurahundi uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa
Abanye bathi balethemba lekusasa engcono kulandela ukuzimisela kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa ilizwe embikweni ayothule lapho egcotshwa ukuba ngumongameli welizwe. Iningi lithi nxa umongameli Mnangagwa engaqina ngamazwi akhe, ilizwe leZimbabwe lingaba lekusasa engcono. Unkosazana Sichasiselwe Ndlovu ukhokhela inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust uthi uThabo Ntesi zomongameli Mnangagwa esithi uzavula amathuba omsebenzi.
Inkulumo kamongameli ngiyayamukela kakhulu njalo ngithande kakhulu esethinta ngabantu abatsha njengabantu abatsha siyakwazi ukuthi besingela msebenzi siyakwazi ukuthi besidubeka kodwa uyasithembisa ukuthi sizathola imsebenzi
umnumzana Msizi Gumbo isakamuse eGwanda layo uveze umbono wakhe ngombiko yethulwe ngumongameli omutsha
isifiso sami bekuyukuthi khona ngabe uthatha iresponsibility ngombhuqazo wegugurahundi kube uyaxolisa kube ngabe uthuthi khona kuba i-truth commission then i-reconciliation leyo ukuxolelana sokuzaba phakathi kwabantu abakwenzayo lokho laye ubalwa lapho labantu esingathi khona ngama-victims
Unkosazana Juliet Kiwane o Human Association of Zimbabwe iyotas uthi ayilo mongameli Mnangagwa ehlombe esithi njengomama uyajabula ukuze ukuthi kuzaba le misebenzi ngoba abantwana behlezi emakhaya kodwa udanile sizwe kungakhulunywa ngabomama
umama angimzwanga ekhuluma kakhulu ekhangelele omama uvele ngingathi kathintanga uphaphalazile nje waphokhuluma ngemisebenzi wakhuluma ngomkhonomi kasazanga khulume ukuthi omama kuyini abalungisela khona
umongameli Mnangagwa uthe ubugwelegwele somele buphele du elizweni kodwa umnumzana Petros Mgwena oyebandla le People's Democratic Party uthe ubugwelegwele akhuluma ngabo benzakala ngaphansi kwamehlo kaMnangagwa
for 37 years i-corruption yonke yonale yayizakala la ekhona ekini That's why we have a collective responsibility. Angikwazi ukuthi ngalezo zikhathi ube ngayiboniyini njengoba bephakathi.
Abanye ngabathi umongameli Mnangagwa ebengeke kakhuluma ngazo zonke inhlupho zelizwe njalo kuyadingeka ukuba anikezwe ithuba lokusebenza. Nginguvusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawondeni eGwanda.
Amabandla aphikisayo athi axwayisa abantu ukuthi bengathathwa ludumo ngamazwi kamongameli Nangagwa bakhohlwe ukuthi izenzo zakhe azehlukananga kakhulu lezikalo obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ezibikwa zibangele ukubhidlika komnotho welizwe lokungahlonishwa kwelungelo loluntu. Unkosikazi Rita Ndlovu ongumqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo weSimon Ncube uthi abantu bengalibali ukuthi injongo ebivele ikhona ngeyokuthi kuyiwe kukhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele umongameli abamfunayo. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo uthi indlela umongameli Mnangagwa azavusa ngayo izavezwa izenzo zakhe hatshi amazwi kuphela.
Kunzima ukuthi amazwi akhe siwathathe njengokwenza singakakubona ukuthi lokho ayikho khona ngama-early 80s usekutshintshile yini. Umoya omubi wayelawo fisa ukuthi ebhidlize imizi yesiqhintini semandebeleni. Kaselawo yini umoya lwana obona ukuthi amandebeleni okumele bethole amalungelo afana nabanye. Nxa lokhu kungasekho enza ukuthi kuyina azakwenza okuzatshengisa ukuthi usengumuntu umongameli wesizwe sonke wemhlobo yonke. Kubunzima ukuthi amazwi akhe uwathathe njalo njengamazwi aqotho ngenxa yokuthi nxa ukhangela imbali umnumzana lo osengumongameli welizwe uhlale iminyaka engamashumi amahlanu esebenza la lo-former president uRG Mkani. Kusisho ukuthi zimbila zantabanye esintwini sakithi. Nxa ikhoyini le ilo mgabe uchumari wayo kusisho ukuthi bekumele ibe laye upresident Mnangagwa. Njengoba ethilo efike vela ngaphandle kwelizwe ukuthi khona yena umbono wakhe ibandla lakhe lezanu lizabusa kuze kube naphakade. Ngenkulumo yabathi bazabusa idonki izibuye impondo. Qhubeke sithi njengalaba abaphikisayo ama-opposition baza concorda ngamazwi atshengisela ukuthi uzokulwa esilwa lalaba abamphikisayo.
Njengoba ibutho abaningi abathi yilo elimncedise kungena embusweni likhulume ngokuwa komnotho welizwe, awuboni ngani uzaqinisa kulolu hlangothi ukwenzela ukuthi abantu bemvotele ngomnyaka ozayo?
Sobala ngomnyaka ozayo khetho siya kilo lukhetho oluyabo lubanjwa ngamabutho elizwe leli. Lokhu angikudandabuzi esilungu i-investment abayifakileyo. Bafake i-investment kuye engilethemba bazafisa leyo investment siya phambili. Ikakhulu ivikela umnotho wabo wona abesibuthwe ngoba kusobala ukuthi lokho abakwenzileyo bethatha umbuso ngodlame, bethathela umgabe, abamthathelanga umbuso ukuthi bafuna ukusiza uZulu weZimbabwe. Bakubeke sobala amasotsha ukuthi bathathele umbuso ukusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi, njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele legacy yabo yezombangazwe. Abazange bevale ukuthi bathatheleke ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho ke usobala ukuthi amasotsha ale njongo yawo, injongo yokuthi bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasotsha ngoba vela khona sikhuluma nje kuZEC okuyiwe ebamba ukhetho welizweni lakithi. Kusobala ukuthi umongameli lo ongenileyo yebo ye uzasebenza nezakhamizi zeZimbabwe zonke njengokutsho kwakhe, but kusobala ukuthi uzabe ethatha ama-instructions kulaba abamfakileyo abesibuthweni.
Lowo ngumnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Abanye bengazivuza ukuthi ngaphandle kokuba ngumongameli weZimbabwe omutsha, ungubani kahle kahle umnumzana Emmerson Mnangagwa? Nansi imbali yakhe ejulileyo esiphiwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
UMnangagwa wathetshulwa yingwe mhla zilitshumi lanhlanu ngenyanga kaMpandula ngo-1942 njalo wazalelwa eShabani esabelweni seMidlands. Kuthe ngo-1955 esekhulakhulile uMnangagwa wabaleka labazali bakhe bayahlala kwele Northern Rhodesia esiyiZambia namuhla. Bebalekela uhulumende woncindezelo ngoba uyise wayesaziwa ngokuphikisa umbuso wabelungu. Wafika ke khonale waqhubeka ngezifundo zakhe, wagxila njalo kwezombusazwe, edinga indlela zokulwisa umbuso woncindezelo eSouthern Rhodesia, ingakabi yiZimbabwe. Ngomnyaka ka-1962, uMnangagwa wahukwa ngumuyi uWili Musarurwa ukuthi ebambane labanye abalweli benkululeko phansi kwebandla leZaphu. Kulapho-ke ahlangana khona lamanye amaqhawe afana labo James Chikerema loClement Mahatshi. Wazophuma kuZaphu uMnangagwa labanye sebengena kuZanu ngo-1963. Ezokulwela impi yenkululeko wazifundela kwele Gibhite lakwele China elabanye abagoqela uFelix Santana. Bazobumba iqembu elaziwa ngokuthi iCrocodile Gang. Baphenduka ekhaya sebevela eTanganyika sebezolwisa abelungu. Waboshwa ngo-1965 uMnangagwa ngemva kokuquphula isitimela ngebhomba, wagwetshwa wapika okweminyaka elitshumi emajele agoqela iKami. Wathi eqeda lapho wabuyiselwa kweleZambia. Wasuka uMnangagwa eZambia wayabambana labalweli bempi yenkululeko kweleMozambique belwisa abahuquluzi kulelo lizwe. Kulapho-ke ahlangana khona loMgabe, babanyamanye balwisa abelungu eleZimbabwe laze lathola uzibuse ngo-1980. Ilizwe lithese lisezandleni zabensundu, uMnangagwa waba ngumphathintambo wakuqala owayebona ngezomvikela. Kulapho-ke abikwa waphatheka kumbhuqazo weGugurahundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezimbili eMidlands laseMathebeleland. Ikonje abantu abaningi bemzonda kulezi ndawo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ngalokho uMnangagwa uyesabisa njalo ulocuku.
Isihluku avela laso esihambelana leGugurahundi le-2008 lokuhluthunela amakhiwo amapulazi abo okungekho emthethweni, ngibona ngathi vele ingqondo yakhona ivele ikhona, kodwa abantu bayaguquka. Ye, nxa esesityelini seguqukile sizabana ngezenzo zakhe, kodwa imbali yakhe vele iyethusa.
Kodwa ilunga leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMnangagwa ngumuntu ozithobileyo njalo uthi ucuku lwakhe kakaze alubone.
Lokho engikubonileyo namaqhasi sebetshonedulanidulani, hhayi ngeke ngamfaka esabeleni sabantu abalolunya lento enjani.
Eminyakeni eyalandelayo uMnangagwa waba ngusomlomo wedale lephalamende, waba ngumphathintambo wezemali, okwakhiwa kwezindlu emaphandleni, owezomvikela, owezemithetho njalo wazoba ngumsekeli kamongameli Mgabe ngo-2014. Abanye bathi ukuthula kwakhe kutshengisa ukuthi ngumuntu ohlakaniphileyo ongabambi inhlwa ngekhanda. Kodwa uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuhlukuluzwa aqhubeke ekwenziwa ngunkosikazi Grace Mgabe leqembu le-G40 engenzi lutho okwesikhathi eside kanye lokunqotshwa kaningi-ningi MDC eKwekwe akumvezi njengesihlakaniphi.
Ye, sizawuthiwa khona uligqwetha wakho angazi ukuthi iyunivesithi laphayakhona lapha yithi ukuthi kuba le degree yawuthi uhlakaniphile, angiboni njengomuntu olengqondo ezikhaliphileyo.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa bekhona abathi uMnangagwa ulocuku ulakho ukuphenduka.
Ububi esibubone busenziwa nguMgabe sibucabangela ukuthi izikhathi eziningi ubekhona la uMnangagwa encedisa lawo madecision, kodwa kakutsho ukuthi umuntu kaguquli.
Uxotshwe nguMgabe mhlaka 6 kulinyanga emedeza icala lokuzama ukumgenqula embusweni leqembu lakhe le-Team Lacoste. Ubaleke wayaphephela kwele South Africa. UMnangagwa uphenduke elizweni kuliviki ngemva kokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho esezokuba ngumongameli. Ngezinye indlela uMgabe wayeqinisile ukuthi uMnangagwa wayevele efuna ukumgenqula embusweni. kucho abanengi.
Hi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as president of the Republic of Zimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngise Washington, ngingumtungameli Nkomo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ubikwa elimele kakubi kulandela ukutshaywa lokuhlukuluzwa ngamasotsha amthumba endlini yakhe ngomvulo. UChombo ucatshangelwa ukuthi ube ngomunye wabasekela ixuku leZANU-PF elithiwa iG40 elabangela ukuthi amasotsha ahluthune umbuso kumongameli Mugabe. Umnumzana Chombo usiwe enkambeni yamapholisa eRoodsville izolo njalo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa. Igqwetha lakhe ngumnumzana Love Mo Maduku. Wezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastle's Lega Premier Soccer League ifika kumlindi yacina kusasa phezu kwengalane kulo mncintiswana wokuphakamisa isixoxo phakathi kweqembu leFC Platinum lele Dynamos ukuthi ngaphansi kwelengalane amaqembu azama ukusinda egunyulweni kusigaba saphezulu. Intathe izindaba ethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke imidlalo yeviki lamajumi amathathu lane uyiyo njalo yokugcina kumidlalo yalonyaka esigaba seCastle Premier Soccer League izadlalwa kusasa ngomgqibelo enkundleni ezijiyeneyo zelizwe laseZimbabwe. Iqembu leFC Platinum okuyilo elihlezi phezulu kwengalane elilemi kuklomelo ngamajumi ayisithupha palathupha munemunye lizavakatshela eleChapungu enkundleni ye-Ascot ukuthi eleDynamos elihlezi endaweni yesibili lilemi kuklomelo ngamajumi ayisithupha lesikhombisa lizemukela eleChicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Inhlanganiso ye-PSL ihlele ukuba imidlalo le egoqela amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco se-league idlalwe ngehola lesibili emini ukwenzela ukuba kube lesikhathi esokusa inkezo enkundleni okuyabe sekutholakale khona intshantshu zalonyaka. Isicoco se-PSL sihlala sithathwa ngamaqembu adlala esemadolobheni amakhulu abalisa eleHarare leBulawayo. Kodwa intatheli zindaba yemidlalo uNesh Mgogwere Randlovu uthi lonyaka silakho ukuya edolobheni lezishavane.
Ngokubona kwami iqembu leplatinum yilo elilithuba lokubana lithethe iligi lonyaka. Sibona abaphezu kwetokugenisomele embili sokusele umdlalo owodwa.
Ngaphansi kwengalani amaqembu abalisa eleBulawayo City, eleHwange kanye leHarare City yiyo asengozini yokulandela eleBantu Rovers kanye leletsholotsho ekugunyuleni kusigaba saphezulu. Njalo eleHarare City lizemukela eleHawumine enkundleni yeRufaro kuthi eleBulawayo City lizahlala leBantu Rovers ngaseLuveve ikanti eleHwange lizavakatshela eleZPC Kariba. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa kusigaba sePSL iqembu leShabane Mind lizabe lidinga umklomelo owodwa lapho lidibana leleyada enkundleni yemaclass ukuze libe lesiqiniseko esokusinda ekugunyulweni. Iqembu letsholotsho lizemukela eleBlack Rhinos ngaseBilivazimu, elengezi Platinum lizadlala leleTriangle ngaseBaobab ukuthi eleHighlanders lizancikilana leleCapes United ngaseBarber Field. Imeli Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Nice. It's best to be with you.
lise duzane emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho okuyilise silishumayelayo uma uvuma ngomlomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu yiNkosi uzakusindiswa.
Singekehlukane wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkulungwane zabantu ezedlula amachumi ayisithupha zibuthane enkundleni National Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha uMnumzana Mnangagwa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.